chiitiko chinoda kuburitsa pachena kuti zvinogara zvichiitwa na Speaker of Parliament akamirira ZANU PF vamudhenda vajekubvu mudhenda vanovaivo kusekedzera for legal affairs yezanu zvinhu zvisina maturo zvinhu zvisina zvazvinoreva
nechikonzero chei muchidaro vamudhenda akavari kuti vari kungoteedzera mutemo
nokuti kana tikatarisa tsamba yanyorwa navamanyika itichitora zvaitaurwa navamudhenda nevamwe vezanu PF vakuru vezanu vachiti kana tsamba ikanga yauya before Speaker of Parliament basa rakwe harisi rokuita inquiry harisi rokutarira mafacts harisi rokuongorora kuti anyora ndiani ane kodzero here haana kodzero ndorokungoimplimenda nderekudzinga zvino chitsvambe kuna vamudhenda ndechekuti netsamba yanyorwa navamanyika iyi tichitevedzera presidence yavaisa kunyanya vachidzinga vanhu veopposition sezvavakaita kudzinga vanhu vecc vachishandisa munhu akangozvitesekedza jera anonzi chavangu vanofanira kunge vachidzinga vanhu vezanu PF ava
asi pane zvakakosha here pane zviri kuitwa izvi varuhanya kana kuti kungodzingirira mhepo
hazvina zvezvinoreva kudzingwa kwevanhu vecc hakuna mumaturo zviri kuitwa inamanyika zvakapararira sokuparara nokuora kwakaita zvinhu zvakaitwa navachavangu asi chichitsvambe kuti navamudhenda nevanhu vezanu kuti we cannot have one law for zanu PF and another law for the rest of us the law must treat vanhu equally and nokuziva kwedu kwepolitics dzomuno tinoziva isu kuti wemanyika uyo hasi inderi musekedzari wezanu PF chavangu hasi inderi musekedzari wecc haana simba rokuita zvakaita
saka poitwa sei kuti paramende irambe ine chiremera varwanya
so vamudhenda kuti paramende ive nechimiro kuti nyika yedu ine nechimiro zvematsamba izvi zvinonyorwa nevanhu vasina kodzero yekunyora hazvifaniri kubvumirwa.